Mutori wenawe kambani yetu 63 chat Costa Ngomo anotaitora mifananidzo yemapurisa achirwisana nevanotengesa mumigwagwa mukati meguta apo mapurisa akamurova zvakaipisisa
akadzika mutruck akangotidedzera achimhanya achiuya achiti uyu ari kutora vhidhiyo uyu ari kutora vhidhiyo ari kutorerei vhidhiyo saka iye haana kumboisvika zvo achitaura neni angosvika ndokutonga kutodini kutondirova handiti vaya vamwe vachindopa vakazoti aiwa usamurova mujournalist vachimukumbirira regero asi iye pache zvake haana kutombotaura nini
aka akasike kutanga mapurisa achiita izvi mukati memwedzi mitatu yapfuura pane vatapi venhau vakawanda vakarohwa kana kusungwa vachiita basa ravo vazhinji vavo muguta reHarare mukuru wesangano remedia institute for southern africa zimbabwe vatavani mwoyo vaudza studio 7 kuti havasi kufara nekuita kwakadai uku vanoti kwave kuenderera mberi vamwoyo vashora kuita kwakadai vachiti vatapi venhau vese ava vari kushungurudzwa kana kusungwa vachiita basa ravo zviri pamutemo
kana vanhu vasina kugutsikana kana kuti vachinyunyuta nekutapwa kuriitwa nhau ngavasatore mutemo kuisa maoko avo kana kuedza kurova kana kuvhiringa majournalist kuita basa ravo ravanopiwa nebumbiro remutemo pane musangano unonzi voluntary media council unounza pamwe chete vanhu vane nhunha nekubatwa kunoitwa basa nevatapi venhau kana vakundikana vanoenda ikoko kana zvaramba panewo zvakare bazi rinonzi zimbabwe media commission nyangwe zvazvo tisingakurudzira vanhu kuti vaende ikoko kasi zvakare icommission yeconstitution inobatikidza zvakare nhunha idzodzi
vati zvakakosha kuti hurumende yezimbabwe ichengetedze vatapi venhau nekodzero dzavo
kusungunuka kwemutapi wenhau kuita basa racho ibasa rehurumende yezimbabwe rinoita zvidaro saka naizvozvo kana pachikoorwa kodzero nemutoo upi naupi hurumende yezimbabwe ndiyo inenge ichiva ichibatwa kana kuti ichipiwa held accountable
munyori mukuru musangano reyoung journalist association vafilimon jambaya avo vakarohwawo nemapurisa muna zvita vashora kuita kwemapurisa vachiti mapurisa anofanira kuremekedza vatori venhau pabasa ravo
tarisa tikati mwedzi mitatu yapfuurai taona kushungurudzwa kwemhando yepamusoro kwakasiyana-siyana kuvatapi venhau satokurudzirawo boka rerepublic rezimbabwe republic police ringe richiremekedza kodzero dzekutapwa kwenhau uye nedzekufambiswa kwemashoko mukati menyika
mwedzi wapfuura mutongi wedare rehigh court justice nyaradzo munangati manongwa vakapa mutongo wekuti mapurisa adzorere michina yekutora mifananidzo yaainge atorera vatapi venhau herbert stole napanashe mukuta apo vaiita basa ravo muHarare pamutongo wavo justice munangati manongwa vakati kuita kwemapurisa kwainge kusiri pamutemo mapurisa akatodzorera michina iyi kuvatapi venhau misa zimbabwe inoti gore rapfuura pane vatapi venhau makumatatu nevana vakasungwa kana kurohwa vachiita basa ravo zviri pamutemo hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.